Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 7 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kubva kuBritain nhasi vachiti vakadzimba, asi vamwe vanoti vauya nenhava izere mhepo. RBZ yoparurazve imwe mari mangwana, asi vamwe vachiti uku kupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuBritain paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles wechitatu neZuro. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kutenderana munyika kuti vakadzimba here kana kuti vakangodzoka nenhava izere mhepo. Vachitaura nevatori venhau panhandare Robert Gabriel Mugabe International Airport, vaMnangagwa vati vakasangana nevamwe vakuru vakuru muhurumende yeBritain, vakati vakaona sekuti pane pfungwa yekuda kushanda pamwe chete pakati peBritain neZimbabwe. Vativo panyaya yeCommonwealth parikuratidza kuti pane chaedza. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, amai Patricia Scotland, munyori mukuru wegungano reCommonwealth iri, vanoti vakataura nyaya dzakasiyana-siyana navaMnangagwa, kusanganisira kuda kweZimbabwe kudzoka kuva nhengo yegungano iri, asi vakasimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kutevedzera zviga zveCommonwealth isati yati inoda kuva nhengo zvakare. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kugariswa mujeri kwemiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Sikala nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume munongedzo wekuti Zimbabwe haisi kuvhunura uye haina kugadzirira kuita zviri kutaurwa neCommonwealth. Kunyange vaMnangagwa vakaita musangano nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair kumucheto wekugadzwa kwaPrince Charles vechitatu, vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira vaHakainde Hichilema vekuZambia navaPaul Kagame vekuRwanda nevamwe vakawana mukana wekusangana nemutungamiri wehurumende yeBritain parizvino vaRishi Sunak. Kuti tinzwe nezvekutyidzana kweZimbabwe nekuedza kugadzirisa kwayo ukama nedzimwe nyika, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Freddy Muteneri.
Tinoziva kuti hurumende yedu yekuZimbabwe inoda zvakanyanya kuti ionekwe kuti iri kuita zvinhu zvine pfumbiso, kunyanya ipapo pavakati tiri kuita re-engagement and engagement. Saka ipapapa ichinonya kushandiswa iyo nyaya kuti vaMnangagwa vaenda kuUK, asi hapana chinonya kushamisa nokuti zvakangofanana nevamwe vaMnangagwa vachikokwa. Saka kukokwa kwavo hakufaniri kunge kuri chimwe chinhu chatingati chinhu chinonyanya kushamisa, asi kuti nyaya iripo ndeyekuti nenyaya dzekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka kumusha. Nyaya inenge ichingoopo ndeyekuti ivo vanaUK nedzimwe nyika dzakaita sana America vanenge vachingotarisa kuti muri kuita zvakanaka vanhu here, asi tozongoona kuti kana vaona kuti hakuna zvakanaka zviri kubuda ikoko vanenge vachingoramba vakangova zvisa zvirangwa.
Tirikunzwawo kuti vakuru veCommonwealth vakataurawo nyaya iyo yamuri kutaura yekuti panofanira kugadziriswa nyaya dzekodzero dzevanhu. Sei izvozvo zvakaoma kuita kuti paremekedzwe kodzero dzevanhu muZimbabwe sezviri kukurudzirwa nevamwe?
Vazulu, hatiye okay kuti maelections kana kusarudzo dzekuZimbabwe dziri kuuya iko zvino. Tinozvizira kuti hurumende iripo na iyo inge ichitsva kuti pamwe icharuza sarudzo. Saka kaitiro kayo katinoziva kubva kare nakare bana 1980 ndechekuti hapana utongi wejekerere nekuti vanenge vachitya kuti zvimwe vanoruza.
Asi iyo ZANU-PF iri kutiwo pamwe chete nehurumende havangapindireka panyaya dzinenge dziri kumatare sekubatwa kwakaitwa nemhosva vasikala vangarivhume uye muzvare Fadzai Mahere.
KuZimbabwe kunoshandiswa ndingati nini muchirungu the letter of the law. Asi kune imwe inonzi spirit of the law. The letter of the law ndeyekuti iyaya iyo hurumende inenge ichiziva kuti magwaro emutemo anotaura kuti kudini. Saka vanenge vachishandisa even zvavanenge vachiziva kuti hazvisizvo zvinofanira kuti mutemo uve, vozvishandisa izvozvo kuti vasungirire vaya vasiri nepower sanaivo vachiona vana vangaridzume nana vasikala. Asi inonzi spirit of the law ndeyekuti vanenge vari muhurumende vanenge vachitiwo ngationekwei, inonzi don't only be doing what the law says, but be seen to be doing what the law says. Zvino ivo havakwanisi kuzvita izvozvo.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Freddy Mutenheri vachitaura vari parunare kuBotswana. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, oudza bepanhau reSunday Mail nhasi kuti mangwana vari kuparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens. VaMangudya vanofunga kuti mari itsva iyi ichabatsira kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vaudza bepanhau iri kuti mari iyi inenge iine chinangwa chimwe chete neimwe inonzi Mosi Oyatunya Gold Coins iri kutenderera munyika pari zvino. VaMangudya vatiwo vanhu vanokwanisa kuchengetedza mari yavo kuburikidza nemadigital tokens aya. Vanoti mari itsva iyi inokwanisa kutengwa nemunhu wose, kwete magold coins anonzi nevamwe anotengeserwa vashoma. Asi zviri kuitwa nehurumende zvinoshanda here? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Tangota zvatiri kuita izvo kuti pfungwa dzine dzichivokandwa dzichibva kune nzvimbo imwe chete. Zvinhu zvacho zvakamboitwa hazvina kumbotariswa kuti hatambogara pasi kuti tione kuti chakashanda ndechipi, chisina kushanda ndechipi, chisina kushanda ngei chisina kushanda. Nokuti zvavari kuita izvi zvinoratidza kuti zvakamboitwa zvezvi hazvisa zvanyatsokubata neruoko rwakasimba.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Saka naizvozvo mukatimaisa chinhu chitsva, kana zvinhu zvakarongeka munotanga mambogara pasi muchiongorora kuti zvatakamboita zvezvi zvakakonywa papi, zvakagona papi, toona kuti patiri kuvhara ndepapi, pakatakagona ndepapi, toita takabatana. Zvinonzi muchiona chedu rume rimwe harikombi churu, kana kuti chana chimwe hachitswanyi inda. Iko zvino kana tikati gavhena havatswanye inda vari vega, inda dzacho dzawandisa dzemuZimbabwe, dzave kuda kuti titoi chimao kunoda maonera pamwe chete. Chiru cheZimbabwe chakakoma chihombe, hachingakombwi nemunhu mumwe chete. Kazava kuda kuti marume akawanda akombe churu, vanhu vakawanda, madzimai, vana vakamirira mapazi akasiyana ose enyika yedu yeZimbabwe, tibatane tiite maonera pamwe chete. Ndo chete zvingashandire nyika yeZimbabwe.
Kuchiri chirikuita kuti dora remunyika risa dzikami panguwa inoi pari po parino tarisiru wa utenengi raka simba nenyaya kuti panenge vachitengeswa fojika inonza mari yekunze yakawanda.
Azene oneta kuti chii chirikuita kuti Zimbabwe dora rishaye uremu chokutanga paraka mira ipapo dora racho ringori Zimbabwe dora harina kugachirika nevanhu nokuda kwekuti vanhu vose vanoziva kuti patakabva kuti kwao kwatakabva kuya kuhyperinflation mari ikarasika zvakanyanya vanhu vakarasikirwa nemari neupfumi hwavo. Saka iko zvino tine inflation ichakasumuka chaizvo ichipamusorosoro chaizvo. Saka patakaisa Zimbabwe dollar ini takariisa panguva yanga isina kukodzera nendava yokuti zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka zvokuti takatisa mari yakawandisa yokunze kwenyika inobatsira kupa chimiro mari iyoyo inonzi muchirungu marizevhi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe munhu anga aine pfuti akauraya vanhu vanomwe akakuvadza vamwe vasere kuDallas, Texas muAmerica nezuro. Mapurisa anoti munhu uyu akapfurwawo akafa uye anga ari pedyo nechitoro chinonzi Allen Premium Outlets. MuAmerica munonzi make kupfurwa vanhu vakawanda kanosvika kamwe chete pasvondo. Vamiriri vehurumende yechiuto muSudan nevari kurwisana nayo veRapid Support Forces vasvika muSaudi Arabia nhasi pamberi pemusangano warongwa nenyika iyi kuedza kupedza hondo iri munyika iyi yakatanga musi wa15 kubvumbi. United Nations inoti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemana kana kuti 334,000 vasara vasina misha, vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vakaenda kunopotera kune dzimwe nyika. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kutambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka tatsikwa na
ndozi nyara chitsuwa ndiri co-founder we Youth for Peace and Development uyezve ndoshanda ndiri program coordinator uko.
Mungatudza kuti sangano renyu iri rinoita nezvei chaizvo, chikonzero chei chamakafunga kuti muumbe sangano rakadai?
Takaona pane need yekuti mayouth vari kuwana maopportunities akawanda and representation yedu was low because mukatarisa zvakaita kunge parliament makey decisions anoitwa mayoung people anenge ari ashore even macommunities zviri same as well. Saka takaona pane generational gap ndoku taka kwatakaita organization yedu chida kuti mayouth ange vachiparticipata tichivadzidzisa kuti how to do it iwo vachitibatsira kuti how macommunities are out there address ma challenges ema conflict uye nyaya ile chova ile table nezvafuti ndoyi maraita chitange sangano redu.
Munoshanda nemasangano evechidiki kana kuti munongoshandawo nevechidiki vanenge vachida kungobata nemi? Zvinenge zvichifamba sei pazvirongwa zvenyu?
Ideally tanzine tanye oshanda nevechidiki from the ages of 16 to 35, ndo mayuthi atinotarisira. But nechakadaro zvedu tinoshandawo nemamwe maorganization vakaita ngana nango National Association of NGO Organizations, vana nayo vana yeti ya ndo maanenge ari mapartners edu. So we include everyone. But key trust here is mainly on young people.
Munongoshandira muHarare here kana kuti muri kune mamwe matunhu? Zvinofamba sei? Munoendawo sei kumamisha uko?
Right, kumamisha uko so far tiri kudhila nemachiefs like director wedu ndoko ari kwaMurabindo. Vanga vachiedza kuedza kuti mayouth vange vachibatikawo munyaya dzemadecisions anoitwa within macommunities avo. Saka kwaMurabindo yanga iri chief strategy yekuti tina chief vaida kushandawo nemusati tino as young people sometimes munofanira kuyawo forth muchiitawo maempowerment programs, muchigarawo nevechidiki muchifananawo maideas iye vachisapotawo. Ndo kwatinoshanda kwaMurabindo. Then kuchitungwiza muHarare ndokwatanga tine focus zhinji. Chitungwiza airport ndo yanga iri main area yedu iyoyo.
Sei makafunga kushandira munzvimbo idzodzi?
For Chitungwiza ndokwangu kune most of the large population yedu. Plus inini wacho ndaimboshandira ukoko ndichionawo zviri kuitika. So we started tichiita magatherings through nayo yaitibatsira. Saka kuita magatherings atakaita takaona kuti nyaya dzeelectoral violence dzaanga dzakambowanda ikoko. And as well mukaona machallenges ari kufesa mayoung people havasi kuwanisa kuadressa mamunicipality avo. Saka maproblems akawanda anenge achiemanata within community imomo. Even wechidiki kwangu ane machild marriages ari kuwanda. Abuse yevanhukadzi iri kuwanda futi ikoko. Saka ndozvataka macommercial sex worker chaivo ari kutowanda futi. But mukatarisa age range yacho it's because vazhinji vacho ndevechidiki ari kafetwa. Saka inyaya dzesocioeconomic activities dzakatowanda futi imomo. So we thought kuti isusu tikapindawo munharaunda idzodzo tinokwanisawo kuinza shanduko yekuti behavioral yevanhu ikachinja. Vakashanda vese vakanzwisisana pamwe tingangova ne one goal.
Mungati kubva zvamaumba sangano renyu iri zvirongwa zvamuri kutaura izvi zviri kufamba here? Muri kukwanisa here kuita zvamakaumbira sangano?
To be frank, I think we have a lot of challenges panyaya yemutangiro atara sangano redu. Because tine mahindrances apo. I think kune new PVO bill wechikuti maorganisation anofanira register tanda PVO which limits kushanda kwedu semayouth. Then secondly, you look at funding jecha. Isusu patakatanga sangano rekuti clear redu ranga United Nations Security Council Resolution 2250. Inotaura kuti mayoung people vanofanga vari involved munyaya dzematongero enyika, nyaya dzematongero ecommunity, nyaya dzenharaunda yavo. But isusu nyaya yekuti hatina funding yakakwana tinotraya patokwaniso, but tine malimitations yekuti hatisati tanyatsosvika chaipo chaipo. And if you look at kuwirirana generational gap haisi kuvharika, iri kutowedzera. Because vechidiki vari kuchembera minda, minda yacho hatina, tichinzi hamuqualifye. Saka a lot of conflict issues are escalating as we go.
Asi mungati ko vechidiki vacho hamuri kukwanisa kuti mutaure navo, vari kunzwisisawo here kuti sei zvakakosha kuti pave nerunyararo?
Yeah, vari kunzwisisa. Because for me hangu personally there's takaita training recently nevechidiki. For me hangu I'm simune politics. Ma socioeconomic challenges ari kufeswa nemunhu wese, wedha kubva kupato kwakati kana kupato kwakati. Saka pakudaro pataita engagement nevechidiki, vechidiki vacho vaitratiza kuti zvoni tikashanda tese kana takutaurazve government haisise nepolitics. Saka vechidiki vacho varunzwisisa kuti kukosha kwerunyararo ndekwekuti tikashanda tese isu nehurumende nyika yedu inoenda mberi.
Saka vanenge vachida kutaura kana kushanda nemi vangakubatei papi mukoma munyaradzi?
Ini ndo edha pa Facebook page redu inonzi for peace and development.
Manga makateerera kubva kuna munyaradzi Chitsuwa anoshanda nesangano reYouth for Peace and Development. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare pachirongwa chino svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chatinopakurirwa naTanonoka Wande chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesi simba rangu simba rangu yesi simba rangu mudi patima kana ndaka
vatereri nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero yasvika ndini Tanonoka Wande ndichikutendai zvikuru kuti muneni panguva ino ngatiendei kumutereri wedu wanhasi makadiniko uko amai ndimi ani muri kupi uye mubvunzo wenyu unotii
makadiko wange kuno kutaka simba yedu chose ndini gogo ndiri kuno kusouth africa mubvunzo wangu unoti ndingaziva sei kuti iye zvino izvi mwari vari kutaura neni pane zvinoitika here kuti ndizive kuti mwari vari kutaura neni iye zvino izvi
chokwadi ndechekuti mubvunzo uyu unokosha zvikuru naizvozvo tashevedza zvakare Reverend Rebecca Makai kuti vatibatsire Reverend Makai kwazisai vatereri mugovapawo mhinduro yenyu yemubvunzo uyu
makadii makadii vatereri ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wabvunzwa nemuteereri kuti unganzwa sei kutaura kwamwari chekutanga ndoda kuti nditaure chinhu chekuti chingashoka vanhu vese asi ndochokwadi ichocho kuti mwari anotaura nemunhu wese hazvinei kuti uri mukristu kana kuti hausi mukristu mwari anotaura nemunhu wese zuva rimwe nerimwe pese pauri mwari anotaura newe mutsau uripo ndewekuti unorinzwa here wakapozishinwa ine wei yekuti unokwanisa here kunzwa kutaura kwamwari vamwe vanodeedza izwi ramwari kuti intuition hamwe unonzwa achiti ndangonzwa chimwe chinhu chandidusa kwire kombi iyi tobva ndaregedza pandazoteera ndaona yakaita extend mongoti mhino ndangonzwa chimwe chinhu changonditi enda nerodhiyo usateere rodhiyo kanda mhino ndangonzi enda uno ndangonzwa mukati mangu mwoyo wangu uchingoti enda unoona nhingi ndosvika ndasvika anhu akarara achirwara zvisingaiti
mwari anotaura nevapi uye nenzira ipi
mwari anotaura nesu munhu wese nekuti mwari anotaura nemakubudikidza nehope pamwe vanonamata nevasinganamati mubhaibheri chaimwe chamukada kutarisa munana Nebhukadhinezari nguva asingazivi mwari but ainyatsoziva kuti hope idzi mwari ataura neni ototsvaga vaprofita ana Dhanieri vanhu vamwari kuti hemududzirewo hope dzandareva hope is one way inotaura namwari nevanhu ndoda kungoti nditaura hangu muchidimbo but hope is one way inotaura namwari nevanhu hazvina basa kuti uri mukristu hazvina basa kuti hausi mukristu mwari anongotaura newe mwari anotaura nemunhu wese but zviri kwatiri manje tinoreacta sei kune zvinhu zvinotaura namwari uye kuti unonyatsonzwa here izwi ramwari saka hakuna munhu panyika asinganzwi izwi ramwari munhu wese anonzwa izwi ramwari
Reverend Makai, tose tinogona kunzwa here mwari achitaura nesu
pane kutaura kwamwari manje kunonzwikwa neuya neukama namwari kwakasiyana munhu ari muna kristu manje ane manzwiro aanoita kutaura kwamwari kunorehwa mubhuku yajohn chapter 10 pavhesi ya27 anoti kristu makwai angu anonzwa izwi rangu uye anondiziva uye anonditevera saka apapa kutaura kwekuti munhu waakukwanisa manje kunzvera kuti uyu ndimwari ari kutaura neni ari kundipa instruction yekuti ndiite zvakati kana kuti paya pekuti munhu anozokwanisa kukuudza iwewe kuti ndiri kuona zvakati zvakati kana kuti ndanzwa kuti zvakati zvoda kuitika kwauri kana kuti ndiri kunzwa mweya mutsvene kana kuti achingati prophetic voice rinenge richitaura kuburikidza nemauri kunenge kwaakunzwa kwemukati kunouya nefaith kwekuti hausi munhu ari kudhauta une kutenda kuti hadzisi pfungwa dzangu dziri kutaura manje dzi zvandiri kunzwa izvo handizvo zvandandifunga ndandisingazvifunge handina kumbobvira ndaita mafungiro iwayaya but zvandiri kufunga zviri kuita line up nesoko ramwari manje ikoko kutaura ikoko ndiko kukurehwa nakristu jesu makwai angu kana ndaakutaura navo anodii anonzwa izwi rangu its a spiritual sense you were born with it but inodevelopeka kana uri spiritual chinamata nekuverenga soko ramwari manje unokwanisa kuinzwa
kuti ndinzwe inzwi ramwari ndinofanira kuva munhu akadini
kuti unzwe inzwi ramwari unofanira kuva munhu ane a quiet spirit ane mweya wakadzikama quietness of your spirit mweya wako unofanira kudzidza kuva munhu ari silent and who can remove distractions and be still wodzikama in the quietness of your spirit you will hear the voice of God anokuudza chimwe chincho that you naturally don't want to do. Chiri kutopesana nezvaunga uchifunga chaizvo kuti handisi kutombozvida, uku handisi kuda kuenda, ichi handisi kuda kutombochita. But kana ari Mwari, unoona kuti anoramba achizvipresa pamwoyo wako chinhu ichocho, decision iyoyo kana kuti kutaura izvozvo, unonzwa inonzi yatinoti supernatural peace mumwoyo mako, kudzikama kune mufaro kuri kwaMwari. Ndokutaura kwemunhu, kutaura kwaMwari kuri simple, kwanenge ati munhu unokwanisa kunzwa kuti Mwari vari kutaura newe mazvita.
Tinotenda Reverend Rebecca Makai netsananguro yavatipa, uye tichivimbavo kuti gogo kuSouth Africa uko magutsikana. Vatereri, kana muine mibvunzo kana muine zvamunodawo kutaura pamusoro penyaya dzedu idzi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanono Kawande. Tinodawo kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheHighlanders chaita mangange neShisham, asi ndokudzokera pamusoro pegungano reCastle Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Highlanders iyo isati yadyiwa kana mumutambo mumwe chete yaiita mangange 0-0 neShisham nhasi Maskati. Point E yabva yapa kuti iende pamusoro pegungano rePSL mushure mekunge Capes United yakambotungamira nezuro mushure mekukunda yadha 1-0. Highlanders neShisham dzasangana munhandare yeBata Stadium kuGweru, iyo yavhurwa nhasi mushure memakore akati wandei isingashandiswe. Ongororo yakaitwa neZifa nePSL yakaona nhandare iyi yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvitevera gadziriso yakaitwa. Kutamba pamberi pevatsigiri vayo uku kwabatsira Shesham, iyo yatora point imwe chete yakakosha nechikwata chiri kubaka moto cheHighlanders ichi. Nemangange aya, Highlanders yadzokera pamusoro pegungano iri nemapoints 15 yakaenzana neCapes United. Asi bhosvo iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Shesham yacho iri pachinhano che12 nemapoints mapfumbamwe mugungano rezvikwata 10. Murairidzi weShesham John Nyika Dzino anoti chinangwa chavo kunzvenga kubuda muPSL mwaka uno.
Hatina zvakawanda zvetikutarisira kunze kuti tikwanise kuti gore rekutanga redu tinge tichigara muPSL. Makore anotera tozotanga kuva nezvimwe zvetinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Wange iyo yatangawo nhasi kushandisa nhandare yayo Colliery Stadium yarwa pamusha payo 3-0 neBlower Chiefs. Asi vatsigiri veDynamos vari kuchema mushure mekunge chikwata chavo chatadza kurova Triangle pamusha muNational Sports Stadium nhasi ndokuita mangange 0-0. Mutsigiri weDynamos vaClayton Matisha vanoti chikwata chavo chinofarira kuwedzera mwando kudarika matambiro achiri kuita.
Zvinoita samasupporters, we want my wins, we want my results. Saka tinongokurudzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Pane bhora rakatamba pahanzo ende bhora iroro ndiro riri kutandirwa namasupporters, harisi kuonekwa pamwe magame zvakachidzwa kuti tiinduuze.
Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vachino Tanyara vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa haana mhosva nekuti asangana nematambudziko akawanda kuchikwata ichi.
Murairidzi wedu Jombani akati problem kuti akasangana nemainjuries akava akati wandei, saka ipapo ndorati ngatimupe chance kuti aramba ariko zvinova injuries vanhu vakudzokera mugiraundi, saka totarisa kuti zvichafamba zvakanaka.
Kwatambwa mitambo misere zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Highlanders 15 points, Capes United 15 points, Ngezi Platinum Stars 13 points, FC Platinum mubato.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati tabvata svika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya mina Gibbs Ndube munaudze isindebele.